Jesu ndiwo muzambiringa Mari baba ndiwo murimi Amunda wa Mari baba tarira waipa kutsvaka mare dzinoshandamo Asokora baba rinoparidzwa munyika dzose nemundimi dzose achinangwa charo Asokora baba vangu kutsvaka mare adzinoshandamo waipa
Munda waipa
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 waipa munda waipa nasi waipa hakuna hakuna Waipa munda hakuna
anoramba
afara zvako usakanganwe iwe yeuka amunda wa baba vangu munda wa baba vangu tarira waipa kutsvaka mare adzinoshandamo afara zvako Sakanganwe iwe Rangarira Munda waipa Munda wa Mari baba Tarira waipa Kutsvaka mare Dzinoshandamo waipa
Munda waipa Wekusanda basa
Waipa
Munda waipa
Waipa nasi Waipa munda Mambasa hae mukoma, hamai bata panyika Mambasa henyu mama, amaka bata shia Mambasa hae baba, amaka bata panyika Shia shia, munda waipa Shamaka bata shia, shino nyanga za mwari Shamaka bata shia, shino nyanga za kereke Katirangarire Waipa munda Kutsvaka mare Dzinoshandamo waipa
Munda waipa
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 Waipa